vechidiki vanobva kuZimbabwe vakaswera vachishuvira kuti dai vakange vari kumusha vaikwanisawo kupinda muurongwa hwekucherechedza zuva revechidiki pasi rose. Zuva iri rakacherechedzwa nezuro muBotswana. Asi vechidiki ava vanoti vakaswera vachiita mabasa avo semazuva ose. Muzvare Precious Moyo avo vane makore makumi maviri nemana vakaudza Studio 7 kuti shuviro yavo ndekuzviitira bhizimisi ravo. Asi vakati nokuda kwekusamira zvakanaka kweupfumi muZimbabwe, vari kuswera vachiita wakiti negonzo nemapurisa emuBotswana sezvo vasina mvumo yekugara munyika iyi. Muzvare Moyo vanoti kusava nemagwaro ekugara muBotswana zviri pamutemo kunoita kuti vatadze zvakare kutangisa mabhizimisi muBotswana, kunyange hazvo mikana yokuzviitira bhizimisi iripo.
Apa nyedzi mapurisa kunoka hatizokwanise manje kunge tine mukana woyo kuti tite like maproject what what, because first chatanga kubvunzwa bepa unitone bepa rako. Saka zvimwe zvachona unoko zvitozvihwandisa nyango uine mukana wokuita zvinhu zvakanaka, hauzokwanise kunyatsozvibuditsa nekuti one unenge uri legal, hauna mapepa. Saka nyango uine mukana unotohanda unodzokera kumashure nyango uri able kuita sei kuita zvimwe zvinhu. Mayuti ekunoku anonyatsobatwa zvakanaka ende vanonyatsotofila kuti vari pai vari munyika maavo, vanonyatso vari free zvakanyanya. Inyika ine runyararo, haina mhirizhonga mhirizhonga, ende vanonyatsofila kuti tiri pai tiri munyika medu.
Chimwe chizvagwa cheZimbabwe chine makore makumi maviri nemanomwe ekuberekwa, icho chakaramba kudomwa nezita chinoti mamiriro ezvematongerwo enyika anofanira kuchinja kuZimbabwe kuitira kuti vechidiki vavhurirwe mikana yekushanda. Chizvarwa ichi chinoti kushayikwa kwemabasa muZimbabwe kuri kukonzera kuti vechidiki vazhinji vatize munyika, vachinosvaga chingavararamisa kunyika dziri pedyo nekure dzinosanganisira Botswana, South Africa, Britain, America nedzimwe dzakawanda.
In Zimbabwe totarisiro budiriro munyika mberi kuti tiwanewo mabasa, because takapasa tine machikoro but kuti tiwane kuti chekuita hapana. Saka takutongoperera kuya kunone dzimwe nyika unoena Botswana tichingotsvaka kutiraramo, because hatina hope yekuti tikwanise kuitawo munyika mberi kuti titiwo nechikoro chako ndiendewo ndiwanewo basa kundiraramo, hapana. Saka ndakutotravhera kuti ndiwane kuti baba wo namai vaonewo kuti vararamewo kunyika, because hapana chokubata. Taita zvodai maitawo shanduko maitawo kana kuti pakauyawo kana shanduko yekuti kanawo zvimwe zvitsvawo zvinouyawo. Tisangorambe tichingoti tara izvozvo tisezvo zvangu toda kuti tichinjirawo, kana sezvikuitika munyika medu zvichidai vambopowa mumukana vaona kuti zvinofambawo sei. Zvinorwadza kuti vamwe vari kucerebhureta kufara munyika mavo handiti semayouth.
Zuva reInternational Youth Day rakarangarirwa nenyika dzakawanda pasi rose paine chinangwa chekuzadzikisa kupa vechidiki mikana yakanaka yekuzeya nhuna dzavo nevanotungamirira kuitira kuti vawane mikana yekuti varatidze unyanzvi hwavo mune zvemitambo nezveupfumi mumatunhu avanogara. Ndakamirira Studio 7 muFrancistown muno muBotswana, ndini Shingirai Madondo.